Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu kubvumbi 1917. Dunhu remashonaland west rinoti vasevhi akasukuwere ngavadzingwe muhurumende nemuzano PF sezvo vatadza kumutsiridza bato rezano PF pamwe nekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki vezano PF kumanikalende vanoti rwendo runo havasi kufotera vakuru vemubato ravo sezvo vari kukundikana kuita zvido zvevechidiki ava. Vari mudiaspora voendesa nyaya yavo kumatare kuitira kuti paitwe mutongo wekuti vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavari. Vari kunze kwenyika vokurudzirwa kubatsira vanasikana vanoshaya kutenga zvinoshandiswa nevasikana pakutevera kana kuti sanitary pads. Nengo yezano PF yekuwanikwa nemhosva yekupfuura vaPatrick Kombai inoshaya. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevari diaspora nhasi paLivetalk na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwekuenda kumatare kuitira kuti hurumende imanikidzwe nematare aya kutambira mavhoti evari kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanesha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.